So nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu vanenge vasinga zivo bumbiro remutemo weTPC Party. Leadership iripo yakanzi kuri kutorwa kubva Congress ya2019 patakavhota kugwero. Takavhota musi wa25 May huri husiku, maresults akaannounsa musi wa26 May makuseni. Zoreva izvo kuti musi wa26 May makuseni musi wa2024 vese vatakavhotera kugweru term of office dzavo dzakaexpire ipapo. Ndo zviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo national standing committee mukana wokuextenda kana ne6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvo inotungamirwa navanyuwe. If you check kuti from 21st May kusvika nhasi muna September pamuri kundifonera 90 days dzadarika. Zvinhu izvozvo zvisina kuitika.
Izvi zvinorevei?
Zvinongoreva izvo pamutemo. Kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizens ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri.
Asi tichitaura kune vari kutsigira muzvinafundo Ncube, vari kuti ivo vachabangwa, havana simba ravari kuzvibairira kudaidzira Congress.
Sezvamataura kuti muchitaura vanotsigira Welshmen, it becomes factional. Isi tinotaura tiri vatsigiri veTPC, we don't follow individuals. Zvakaita kuti tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshiping a leader. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments akuzviita munhu waprofesa atodaivheta muagenda yeparty, this is the legal party position. It has been announced munhu akaita fit legal opinion is the interim secretary general. Nese munoziva kuti vachabangu senator, honorable senator Chabangu, ndivo pari zvino vari recognized ne all state institutions. Parliament ndiye signator, vet ndiye signator, is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership ya afectwa nema changes aitika ai kunoti handizvo. Vanozvitaura kumedia nekuma kuvanhu vavo vemafaction.
Ko zvimwe zvavari kutaura zvekuti dambudziko ranyanya kunyanya apa nekuti hurumende yati pakupihwa mari yemapato ezvematongerwo enyika iyi, nekudaro vachabangu vada kuita nhafu.
Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yePolitical Finance Act iuye, itori advantages zvichatirerutsira kuita process yekuti tisvike pakuita Congress.